chokwadi ichocho kuti kune malandlords vava kusafarira kugara navana mukoti nenyaya yeCOVID-19 kunyanya vakatoziva kuti wabatwa COVID positive. Vazhinji vari kutosangana nematambudziko iwayo estigma ekuitwa isolate nevanhu vavanenge vachigara navo, nekuti vazhinji vana mukoti vedu nenyaya yeurombo hwatinahwo nemasalaries atiri kupiwa nehurumende hatikakwanisi kuti tikwanisewo kunga tine decent accommodation.
Saka vari kugara mudzimba dzakaita sei chaizvo?
Vari kugara mudzimba dzavanonga vechirodha, pamwe vari 4-5 paimba 1 vechishandisa toilet imwe. And vanhu vava vanonga vechigara navo ivavo landlord anonga aripo, kwoitawo mamwe marodha aripo pamba ipapo, mwechisvika kana 5 families and mwechishare toilet imwe kana mbiri nemabathrooms rimwe kana maviri. And vangangoziva pavanongoziva kuti mukoti vatesta positive, unototanga kusidelinewa, unototanga kutoudzwa zvekuti kudai mwafamba-famba mabva pano. Tine macases atiri kutaurirwa kuti kuna ana mukoti vakatopiwa manotisi, vakatopiwa maeviction order mudzimba dzavari kugara, kunzi hatingakwanisi kuti tigare nemwi pano nekuti muchazotizadza COVID-19.
Zvii zvamunodawo kuudza hurumende nezvenyaya iyi?
Tiri kuti kuhurumende, this is a wake up call, nekuti vashandi vanonga vechida kutariswa upenyu hwavo nekurarama kwavo nemushandirwi inova iyo hurumende. Saka hurumende tiri kuitaurira kuti honai zvataitaura zviya kuti maworking class, vanhu vakaita sana mukoti, vanofanira kupiwa mari yekuti vakwanise kunge achikwanisa kuvaone a decent accommodation. Mukoti anofanira kunge aine imba yake yaanogara nemhuri yake.
Ko kuri kuti mukoti haana pekugara sezvamuri kutaura, pangaitwawo sei ipapo?
Mukoti kana kuri kuti haana imba yake, anofanira kunge achipiwa mari inokwana kuti aidai achigara pamba paanorenda achishandisa kana kuti full house. But muno hazvisi kuitika. Mukoti haakwanisi kurenda full house, mukoti haakwanisi kuva neimba yake oga, anotogara nevamwe vanhu. And hurumende yava nebasa rekuti ikwanise kucapacitated vana mukoti vakwanise kuva nepokugara pavo, vakwanise kuva nedzimba dzavo kuti vasazosangana nedambudziko iri.